vachitaura nevatori venhoma Harare nhasi vaimbova vavwiri vehondava avo vari pasi pesangano rezimbabwe national war veterans association vanoti munyika muna runyararo izvo zvinotadzisa budiriro mukati menyika munyori mukuru muboka idzva rewar veterans peace initiative vazvakanyorwa wobed sadomba vachi zvinosuwisa kuti makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga muzimbabwe muchine mweya wehondo nemhirizhonga uye vamwe vavo vachiri kushandiswa kuita zvemhirizhonga vasadomba vati izvi ndozvapa kuti vapinde muurongwa hwokuvaka hwaro hwerusununguko
vamwe vedu vakatoshandiswa kunge vachiita zvinhu zveku kuvadzana kuendesera mberi zvinhu zvataiita muhondo nekuti munhu iyeye anozombofa anyatsotifonze shamwari hondo yawairwa iyeye yapera saka isu takazvino tiri kuzviona kuti ndicho chinhu chikuru mukati memagariro edu enyika nekuti nyika yedu haingafambi saka tati ngatisiye taumba hwaro nekuti nyika inoyi izenge itori nyika isingazivi kurwisana
vasadomba avo vari muchikwata chinotsigira vacris mutsvangwa asachigaro wezimbabwe national war veterans association vati apo nyika yakatarisana nesarudzo dza2018 zvizvarwa zvezimbabwe zvinofanirwa kubatana mukurwisa mhirizhonga kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo
saka musarudzo dza2018 dzatakatarisana nadzo chinhu chatinotokumbirawo kuvanhu vezimbabwe kuti ngatitsangire ipapa kuratidza kuti tiri vanhu vatosaduka zvachose ukaona munhu anenge achida kuunza mhirizhonga kana kuti anenge achida kutyisidzira mumwe kana kuti anenge achida kurova mumwe kana kurwisana nemumwe nenyaya dzezvematongerwo enyika batanai batanai pamwe chete muzvimisa hatitadzi kumisa zvinhu zvakadai kana tikabatana
vasadomba vatiwo zvinosuwisa kuti munyika muchine vanhu vasingadi runyararo vane zvavanowana nemhirizhonga vachipa muenzaniso waso wemubhaibheri sachigaro hweboka rerunyararo iri vawolfred marimo vati sevanhu verusununguko vanokumbira kuregererwa neruzhinji pane zvavanopomerwa
makristu makabvenge mabhaibheri mese nofunga pauro kana zvisouro ainge ari munhu ainge achiita zvaaita zvinge zvakakura maningi ainge ari komredi panguva zvino but akapedzisira apauro and vanhu vakamaaccepta and isisu also tiuda ask the nation kuti makondition yedu kuti ngaititowo accept pakakanga kukanganisa ti titaura tikatanga nemaovetin were very sorry kuvatoeza izvozi esepoti but point iri pedzii kuti zvo zvatari zvaita machua smazoo taamachua
imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vatina semuzamindo vanoti vaimbova varwi vorusununguko ava vari kuedza kuvaka ukama hutsva nevanhu
ndinofunga kuti maor veterans ari kuda kumba ukama hwapatswa nevanhu sezvo maor veterans mashuro vaimbofungidzirwa kuti vanhu vari violent vanoita zvemhirizhonga vada kuedza kumba ukama hutsva kuti vanhu vave netarisiro itsva vakatarisana nemaor veterans kuti vataridzwawo kuti at least vavanhu vane a new face
vamavimo vati vanotarisira kushanda nemasangano akasiyana siyana mukuparidza shoko rerusununguko sangano rezimbabwe national war veterans association rine zvikwata zviri kurwira masimba chimwe chikwata chitungamirwa navapatrick nyaruwata chimwe navamutsvangwa makakatanwa aya panyaya yeutungamiriri ari mumatare edzimhosva kunyange hazvo paine mutongo wokuti chikwata chavacris mutsvangwa ndicho chinocherechedzwa nemutemo ndakamirira studio 7 muharare ndine patricia mudadigwa